Nasi, mubvunzo wedu uri kubva kuna Kudzi. Ari kubvunza kuti iko kugadzirwa kwebumbiro kuchatora nguva yakareba zvakadii. Uye, sei zviri kunonoka.
Zvino vamwe vanhu vacho vatoneta kazvinzi, hapana kwatiri kumbosvika, zvakatanga rini, tomuzwa kuti apa taita sei, apa taita sei. Asi ndoda kuti kutaurirei kuti hungu hatisi kufamba nekufamba kwataifunga kuti tingaite. Zvimwe zvinonetsawo, asi ndoda kuti kutaurirei kuti kubva patakatanga muna February muna 2009 pane nhano dzataita dzinotaridza kuti tiri kuenderera mberi nebumbiro remutemo iri. Nhano yekutanga ndeyekuti pachibvumirano chakaitwa pamapato matatu, paZANU, paMDCT neMDCM, zvakanzi bumbiro iri remutemo tofanira kuti inonzi select committee yevanhu vamakasarudza vari muparamendi. Izvo takazviita. Tabva ipapo tikava nemusangano wekutanga wainzi First Stakeholders Conference. Musangano uyo wakasaka kutizwe kuti vanhu vari kuda chii panyaya yekuti kana taakuenda kuoutreach program yanochataura manje manje tichiinda tichinotsvaga chii. Tabva izvozvo ivo vanhu vari kuenda kuoutreach iva takabva taendawo kuti vafundiswe kuti vazive kuti kana vaenda kune vanhu vanenge vachitaura chii. Tabva ipapo takada kuti tifundisewo futi vanhu vanonzi vanyori, vanonyatsonyora kuti patanga tiri pamusangano wakati vanhu vataura zvakaita sei, vanhu avo taanavo vakafundiswa zvakare. Saka iye zvino izvi takuenda kwatinoti kunobvunza vanhu. Ndofunga kuti patakuenda apa ndicho chikamu chinokoshesesa chekuvaka bumbiro remutemo. Nekuti kana tichienda kune vanhu, imi vanhu ndimunotaura kuti munoda chii mubumbiro remutemo iri. Bumbiro remutemo harisi ravaMugabe. Bumbiro remutemo harisi ravaTsvangirai. Harisi ravaMutambara, harisi ravaMatinenga. Bumbiro remutemo nderenyu imi vanhu. Saka kuti vanhu vataure zvavanoda vakasununguka, takati hapanai kuti bumbiro remutemo iri tine takabata rimwe gwaro rimwe chete, ringave Kariba draft, ringave Lancaster House agreement, ringave ripi neripi zvayo. Saka tiri kuti takabvumirana mibvunzo, mapato ese zvavo akabvumirana mibvunzo yekuti kana taenda kune vanhu, vanhu vachabvunzwa mibvunzo iyi. Mibvunzo iyi ine nezvekuita nenyaya ndamboti patakabvumirana chati tichibva paFirst Stakeholders Conference kuti mathimu acho aripo anotaura kuti chii. Saka kana vanhu vauya, usazotya kwekuenda kuti ndikaenda ndinonanzi bvuma Kariba draft, nokuti hazvizve Kariba. Takabvumirana mubvunzo yekuti muchanobvunzwa kuti munoda chii. Pane nyaya yekuti pane macitizenship rights, pane nyaya yemabill of rights, pane nyaya yelocal government, pane nyaya yedevolution. Saka zvese izvi muchange muchibvunzwa kuti muzvitaure pamuchazoita misangano muchiya kuoutreach program. Saka tiri kukarira kuti nokuti zvinezvi ndofunga mari inenge yapo. Saka mari zvayapo, vanhu vanonzi vemanagement committee vachasangana musi wa10 May kuti tingoona kuti iyo mibvunzo ndanga chitaura iyi yanyatsopolishwa yaita zvakanaka here. Kana tapedza izvozvo, ndofunga kupera kwaMay uno taakupinda muoutreach program. Kana tapedza outreach program, taakupinda pakunonyora. Kunonyora bumbiro remutemo riyai. Pakunonyorwa zvatingati vanhu vese 14 million muZimbabwe ngavainge varipo vachinyora. Pane vanhuwo vanoita basa rekunyora mitemo yakadai, ndo vachazenge vachiita basa rekunyora bumbiro remutemo. Asi havanyore zvavanofunga. Vanonyora vachiti vachitarisira kuti imi makataura chii paoutreach program. Kana vapedza kunyora, tichazoenda zvakare kunonzi Second Stakeholders Conference. Tabva ipapo toenda kureferendum. Ndinokarira kuti zvese izvi zvichazopera taane bumbiro chairo rabvumwa neparamendi yedu muna April gore rinouya ma2011.